zvokwadi batai murefu batai mupfupi zveki yai hatichaziva kuti vari kuenda kupi vari kuenda mberi here kana vari kudzoka voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura haina mapikicha haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5 voters roll iyi yakangofanana neyamudebe yataikombulena hatizivi kuti bhora rechigumba riri kutambwa namai chigumba iri tichasvikepi naro
vamangwana munoonawo sei zviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa nezeki
totanga taita separation zveseparation zano pf haisi zeki so zano pf haitaure kudivi rezeki so mazvatinotaura panapa ndezve zano pf handisi kuzvenge zviri zvokuti ndiri kutaura on behalf of zeki nokuti takangofananawo navo vanowhen it comes to mapolitical parties tiri maplayers tese tiri vatambi venhapfu vakatengaezano pf zekindi referee vamwe vavafunira ndena kuti chinokunetsai ndechekuti takapedza pakabva kuchikoro kaya kuya muri kungoita mahigh school debate nanhasi tiboverai mahigh school debate timake sure kuti mavoters edu ainforma of the actual situation vanzona both sides tozodzokera zvedu kwaizvo saka zvinoitika ndechekuti referee uyu wezeki vari kuita pavanokwanisa napo kuti mutambo uenderere mberi asi kune vari kufamba vachisvipira refu kumeso vachipinga refu ndare vachiringidza refu kana kuti atoziva kuti gemu inofamba sei ndozviri kuitika panapa hongu sezvamunoziva mese voters roll yakudhara maisivo akaiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll seidobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology zvisati zvamboitwa kuzimbabwe taakutanga chinhu chinyowani zvatanga zvisinazvo kudhara zvese ngatidzisei ndokubva tadzima kubvisa voters roll yatanga tiinayo kubvisa database zvese ndokutanga from scratch hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana kuti tichishanda nepopulation yakakura sezimbabwe kare kare zvako pakaita se2013 even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire madatabhase yedu ndo pataii autisosa kuna mamwe makambani rimwe gore vakazonza kuti kwaita kambani yake inonzi mikuvhu iri kutiitira basa nokudova expert yezvinhuizvi vamwe vakatesa kudaizi kubvaita varoikwaita
sekaimbavhavamafume siyai vamangwana vapedzise
iri kushanda kukinikira kuitira vanhu ndiri kuitira vateereri kuti ndiexplaine kuti tasvika sei patiri saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazvisvitwa izvi kuti tiite pachedu zvakakonzerwa nokuti tikatsvaga mamwe macompanies vanova maexpert in population recording kunokutwa mutauro wakawanda saka ngazvitwe namazimbabweans vanhu vedu but skill yacho yatatinayo iri limited nokuda kwaizvozvo kokuti tatanga pasina tatanga kuvaka takaputsa tikatanga panyowani mamistakes are bound to happen saka ndopamunoona pachiitwa testing yeproject project inoitwa munhu tichimbotarisai zvakamira sei saka yes handingarambi kuti panogona kuita maerrors but chinhu chakaita sekunzi picture izvi zvingi zvinge zvaane perfection mukati zvaane maperfect mukati chaunodira kuona picture yemunhu iwe wakangotarisa database ramunhu wausingazive rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni tinoda kuonera musoro wake
vamafume mifananidzo yevanhu munoibirei nekuti akambotaurawo inini nevamwe vezeki vachiti aiwa hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana
haungagadziri biometric roll woti uri kugadzira biometric voters roll hapana kana any biometric pairi wogadzira voters roll yakafanana neyamudede if you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters roll the first biometric iripo ipicture yemunhu mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport pamwe kuva vadeveloped vanotowedzera dna kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota kuitira kuti pasakloniwa mazvitupa munhu wongopiwa chitupa chonzi ndechake nekuti pavoters roll hapana fes madetails anenge akafanana varume ava vanogadzira zvakawanda but mutemo chaiwo chaiwo mutemo ngatitevedzerei mutemo ngatikoshesei mutemo pane maregulations akaitwa a2017 akataura kuti kuti tizopa mavoters roll pakuzoinspecta mavoters roll But voters' role, it must include the following. Ikataura iyo kuti ngapave nepikicha. Isusu tatambura nekuvhoterwa nevanhu vakafa. Tatambura nekuvhoterwa nevanhu vanogadzirwa zvitupa. Vasiri ivo. Toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye. Passport yetu zvaine chitu, zvaine picha. Pane akambofa here. Chitupa chemunhu zvatine picha. Pane akambofa here. Zvino kuti picha yaenda pavoters' role ndiyo yava problem. Ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezvekare.
Vamangwana mazwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti iyi BVR kosei zvichizochinjwa panguva ine.
Data rakabuda riripo ireni idata rinoindicator kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chitona achivhote nokuti handisi kuti pane kuti munhu anovhoterwa nemunhu asipo. How does that work? Iwo paunosvika una maidentity particular dzako